Woodrix.
Stunner. Oh, yeah. Stunner.
Shorty, I remember Tichi wanza hasha. Tichi netsana pasina kana anobata. Mashoko wedu wabazire neukasha. Kukupera kwazvo ndini ndaingo wanza hasha. Takasvika pakuviringana. Takasvika pakusungisana. Takasvika pakuviringana. Takasvika pakusungisana.
Ten time unozombobaiza, ten time zvoda kuwaiza, ten time zvoda kuziva kuti vavenga vambonaisa. Skill redu havarizive, skill redu rinenge java, skill redu havabelieve. Think about the times andai kulava utange ngoda. Wakadakisa majet, baking powder, soda. Kushika pakusungisana MTC nezanu. Hachamurisane baby, kurimira namganu. Wakushetza lawyer na mjambo boda. Bauri kupusha inda kutonza. Could have done it another way, but in reality baby I wanted you to stay. Tota urirana kunzwisi sana ndozo salav. Praise Jah above, cause we don't know what we're
shorty,
looking
for. I remember Tichi wanza hasha. Tichi netsana pasina kana anobata. Mashoko wedu wabazire neukasha. Mukupera kwazvo ndini ndaingo wanza hasha. Takasvika pakuviringana. Takasvika pakusungisana. Takasvika pakuviringana. Takasvika pakusungisana.
Yeah. Ndokutigula back to source beast. Msoro nengwa zizo wa nickname a fist. Batu nde mromo no peace. GTA papa ndo famba ne peace. Umuhayo uchapa no tanga ne spirit. Chopa mashure sika chivu rage. Ndini mufesa kujamba wa mafenza ne shisha. Raka wanda kufura rehej. Kobi na deza wa tambira wa bench. Saka sate zukutama na nchukuda big. Like sunga ne chain wa nisunga ne chain. Saka sewa mfuri sawa nisunga ne chain. Chiro maksenda wa ni bepa ne pen. Bepa I cash, penny tension.
Anga polish haka mepo. Zango we tension chit. Kwa time ila jeta karoa ni mamba kuneza na cheti singa mufi ya kwa rambo. Chicha nda itaza kundisunga ni tango. Panda ya kupisa wa ndi dare ni chandu. The more that I saw it appear a second. Yela pafona si pasi na sanduko. Shwa kutoda kanzuru kuwesta mabanduru. Call me.
Shorty, I remember Tichi wanza hasha. Tichi netsana pasina kana anobata. Mashoko wedu wabazire ne ukasha. Mukupera kwa jonti ninda ingo wanza hasha. Takashika paku viringana. Takashita paku sungisana. Takashika paku viringana. Takashita paku sungisana.
Any chair chair snodo. Money block is a promover. Cat talks go shinobo. Any deal cast nova. Any chair chair snodo. Money block is a promover. Cat talks go shinobo. Any deal cast nova.
Woodrix.
Team up. Team up. Team up.